Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Muwanigwa, vanoti dambudziko rekushungurudzwa pamabasa kunyanya kuvanhukadzi richakakura. Amai Muwanigwa vanoti chinonyanyonetsa ndechekuti vanoshungurudzwa pamabasa kazhinji kacho vakabuda pachena vanorasikirwa nemabasa.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. And tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. And kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa.
Asi amai Muwanigwa vati seGender Commission zvisinei nezvimhingaidzo izvi vanokurudzira vanosangana nedambudziko iri kuti vabude pachena.
Asi seGender Commission, Zimbabwe Gender Commission, meseji yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice. Enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, amai Sali Ncube, vanoti kunyange hazvo mitemo yenyika yakanaka chose, pane dambudziko rekuti mapazi ehurumende anofanirwa kupedza mhirizhonga haana zvikwanisiro zvakakwana.
Asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Muzvare Florence Mudzingwa vanotiwo vanhu vanorarama neurema vari kuramba vachisangana nemhirizhonga zvakanyanya. Muzvare Mudzingwa, avo vanoraramawo neurema vanoti vanasikana vakaremara vamwe vari kurodzwa vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko.
Vanoitwa kuti varoreswe at every stage, kungoti izvo chero murume angoti izvo ndomuda ongomutora, but zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingwewe zvakangonaka. Saka ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out, pamunofila kuti inini maraitsi angu ari kanganiso, pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kunakira mupenyu.
Gwaro rakabudiswa nerimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa reMusasa Project rinotiwo uwandu hwemadzimai ari kubatwa chibharo huri kuramba huchikwirira. Sangano reUnited Nations rinoti muZimbabwe mumwe chete pavanasikana vatatu anoroorwa asati abvezera, uye mumwe chete pavakadzi vatanhatu vakazvitakura anoshungurudzwa. Sangano iri rinotiwo vakadzi vanomwe pamadzimai gumi vanosangana nemhirizhonga mukurarama kwavo, uye zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana zvevarume zvinobvuma kuti muupenyu hwavo vakamboshungurudza vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.